zvakaverengwa mune mamwe mapepa nawo zvokuti hanzi Vice President Muzvare Kozani Kupe varoda kupandukira mutungamiriri wedu Save vachishanda navamwe vakaita sana mai Mujuru navamwe vakadaro. Saka iniso mutauriri mukuru kana kuti national spokesperson webato ndaona zvichikodzera kuti tigadzirise ipapo Mujuru anoti clear the air. Ndataurawo nevakuru vangu, ndikataura napurezidendi wangu vachingirai, vakandipa mvumo yokuti aku tochinyoraiwe gwaro uchinatsotsanangura kuti hapana zvakadaro. Ndida kuti muchidimbu ndosaka tapa statement iyoyo yokuti havanonyora havo vachiti pane plot yokuda kubudisa vatsvangirai ichirongwa na Muzvare Kupe navamwe vakadaro vana mai Mujuru. Vanhu vanorota havo hamenekuti vanenge vaviyamutakura here kana kuti chii, asi zviroto zviroto ngazviperere kuhope, hakuna zvinhu zvakadaro zvirichiti.
Asi kavagutu vakuru vanoti hapana chiutsi chinopfungaira pasina moto, chii chingadai chiri kusimudza mutauro uyu?
Mhepo dzinosimudzwa nevavengi. Unoona vavengi vanhu vanogara vachibatikana zvikuru pamwoyo yavo, vakaona bato redu rakabatana, vakaona bato redu rakasimuka, kunyanyanyanya zvakaitika kugweru musi wemugovera chaunga chakaunganira vasave vachiadresa ipasa revavengi vachishanda neCentral Intelligence Organization vachishanda nezano. Nokuti kana pane munhu anohiwa nezano muno munyika mose pamapolitical leaders ndibaba Morgan Tsvangirai.
Vamwe vanoti imo mubato menyu ndo muri kubva mashoko iwaya.
Ndoda kujekesa jonga ndichiti hakuna zvakadaro. Shoko randoda kupfira vatereri nderekuti musaterera zvenhando zvinorongwa nemuvengi. Muvengi haadi kuti vana veZimbabwe vabudirire vabve mutapwa weZANU PF.